ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzedu za nasi chishanu gunyana 15-2017. Vanhu vakawanda munyika vonyunyuta nezviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vari kutakura gurusvusvu revanhu kusanganisira mhuri yavo vachienda kumusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa muNew York kuAmerica. Rwendo urwu runonzi ruri kushandisa mari yakawanda yehurumende panguva iyo nyika isina mari yekutenga mishonga nezvimwe zvinokosha. Studio 7 inotarisa zvakadzama urongwa hwekunyoresa vanhu kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya. Vagari vemuchinoi voshora zesa iyo vanoti iri kukwidza mitero yemagetsi zvisina tsarukano. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzozeya makakatano ari muzano PF nemuMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai panguva iyo nyika yakatarisana nesarudzo dzegore rinouya. Dynamos yosangana neCapes United nesvondo kuRufaro Stadium mumutambo wakatarisirwa zvikuru nevatsigiri vezvikwata izvi. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa kuvhota pachishandiswa mishina yechizvino zvino yebiometrics voter registration. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tichange tiri kutarisa zvemitambo zviri kuitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana nekupera kwesvondo. Uyezve tichange tichitaura nemi imi vatsigiri vedu vepaFacebook page yeVOA Shona kuti muri kuitei kupera kwesvondo kudai. Musakangano kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.